Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 Zita 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvitaridziki kunge hurumende yedu ine urongwa hweyatinoti planned maintenance yekuti zvinhu zvigare zvichivandudzwa musi nemusi kuti zvisadeteriorate zvisaparare.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinokumbira kuita musangano wechimbi-chimbi nehurumende pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara.
Idanho rinotikatyamadza kuti chikomo chinowane kuchimba rekuudzira vanhu vakuru kudaro mapedzero avangaite nezvavangashongedza vachifamba vari pakambasi kana kuti vari pachikoro. Zvinhu zvinotikatyamadza zvikuru.
Chikoro cheBulawayo Polytechnic chinozivisa vadzidzi nezvembatya dzisingabvumidzwi kupfekwa pachikoro ichi. Tichakuunzirai zvakaitika mumakwikwi eFIFA World Cup nezuro nezvichaitika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ranyora tsamba kuhurumende richiti rinoda kuita musangano wechimbi-chimbi nehurumende pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvemunyika, zvikuru sei pachipatara cheParirenyatwa icho vanoti hachina zvinhu zvinodiwa mukurapa vanhu. Vanachiremba vanoti chipatara ichi hachina mishonga, majekiseni, shinda nezvimwe zvinofanirwa kuve muchipatara ichi kuti vanhu vakwanise kurapwa zvakakwana. Tsamba iyi inoti zvakare kwegore rose zvinhu zviri kuramba zvichigozhera varapi pamusoro pekushayikwa kwezvikwanisiro vachiti izvi zvakakonzera kufa kwevarwere vaigona kuraramiswa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti pakasununguka Zimbabwe muna 1980 chipatara cheParirenyatwa chaidadisa zvikuru vachiti kubva ipapo hapana chakaitwa nehurumende mukugadziridza nekuchengetedzwa kwechipatara ichi.
Chemo zviri kupiwa namadhokota eHospital Doctors Association izvi ndezvechokwadi uyezve zvinonzwisa tsitsi. Patakatora Parirenyatwa Hospital muna 1980 yainwisa mvura chaive chipatara chinonzi chipatara, asi zvinangove mamvemve chete. Hazvitaridziki kunge hurumende yedu ine urongwa hweyatinoti planned maintenance yekuti zvinhu zvigare zvichivandudzwa musi nemusi kuti zvisadeteriorate zvisaparare. Takaona musi unouyo varwere vachiwirwa neceiling gare gare. Tinongonzwa kuti pabaka moto muParirenyatwa Hospital wodhi yatsva. Zvese izvozvo hazvifaniri kuitika kana pane planned maintenance. Hapasi kuratidzika kunge pane maserious ekuisa mari munyaya dzezveutano muZimbabwe.
Nyaya dzezveutano inyaya huru zvikuru munyika zhinji. Sekuona kwenyu Dr. Madzorera, mungati chii chinokonzera izvi muZimbabwe?
Nokuti vakuru vedu vacho vanoenda vachinorapiwa kunze kwenyika, saka interest yavo yokuti makliniki edu nezvipatara zvinge zvakachengetedzwa zvakanaka, zvine zvikwanisiro zvese zvinodiwa nevasevenzi vanodiwa, interest yacho vanoiwana kupi? Zvinototaura nenyaya ye15% yatakawirirana kuti zvingati sei 15% yegovernment expenditure yese kubazi rezveutano havasi kumboinanzerera. Even pabudget rapfuura iyi haina kusvikwa 15% iyoyo. Ndo patotangira 15% iyi inonzi basic minimum, kurova ndo mari yepasi pasi inofanira kunge ichipiwa kubazi rezveutano. Pane mamwe matanho avanofanira kuzotora kuwedzera mari inoiswa kubazi rezveutano, nokuti utano ndiyo nyika. Pasina utano hwevanhu hapana kubudirira kwatingaite paekonomi yenyika ino. Mashortages ari kutaurwa nemachiremba aya anotyisa, nokuti kana pasina zvikwanisiro zvakanatsa kuti tsvikiti tinoona zvipatara zvaakuita madeath trap. nenge yanzvimbo yekuti vanhu vaende vanowana utachiona huchavauraya, waenda uchinzwa musana asi wodzoka waane utachiona husingarapiki home hospital. Hygiene chaiyo chaiyo muzvipatara haichengetedzeki. Vanhu havarapiki zvakanaka. Kana musina masirinji, musina masanitizer nezvimwe zvakadero zvokukipa hospital yacho yakachena.
Zvese izvi zviri kuitei kunyika, Dr. Madzorera?
Tiri kuexposa varwere, tiri kuexposa machiremba namanesi kuzvirwere muzvipatara umu. Vachapedzisira vese vaakubata zvirwere. Tiri kutofirwa nevanhu. Iye zvino kutotaura kwatiri kuita, pane vanhu vakawanda vari kufa nokuti pane maprocedure ari kutadza kuitwa, anofanira kunge achitoitwa. Hatingavi nenyika yekuti kunongoitwa maemergency chete. Munhu akauya nechirwere choda kurapiwa, toti ngachimbomira chitange chava emergency tozorapa. Ko vanhu vanofaka. Maelective surgeries anofanira kutanga. Hurumende ngaimeke shuwa kuti maane zvikwanisiro, masiringi nemanidle nemishonga, zvinhu zviduku zvokuti hurumende inokwanisa kumeka shuwa kuti chipatara chese chava nazvo. Utsanana chaiwo ngauimprove.
Hapanawo here chakaitwa nehurumende munyaya dzezveutano?
Hapana investment yatatamboona yakati tsvikiti yatiyaitwa nehurumende yezano kubvira 1980 kuvandudza mararamiro emachiremba nemanesi pazvipatara zvedu.
Chii chamunoti deno hurumende yaita nenyaya yezveutano munyika?
Vangadai vakadhabhula kudhara maresidensi emadoctors paparinyata, nokuti population iri kuwedzera. Probably yatodhabhula izvino kubvira patakatora nyika muna 1980. Tofanira kuita dhabhula maresidensi emachiremba. Saka hurumende ngaione kuti yamuvha forward nenyaya the National Health Insurance, Universal Health Coverage, zvatogara tichitaura. Zvikwanisiro ngazviwanikwe muzvipatara. Ngatidhilei necorruption, corruption, corruption. Ndo iri kuparadza tuduku tumariko vatinatwo itwotwo. Vakuru vedu ngavamire tsika yekuenda kunorapwa kunze kwenyika, ngavarapiwe muno vachionawo zviri muno, ndokuti tiimprove healthcare delivery system yedu.
Avo vange vari vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tatadza kubata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union, ZINASU, rinoti richagara pasi neutungamiri hwechikoro chepamusoro cheBulawayo Polytechnic zvichitevera kudzika kwacho mitemo inomanikidza vadzidzi kusapfeka zvipfeko zvisingavhari muviri munguva dzechikoro. Chikoro chepamusoro ichi chinonzi chakabudisa chiziviso chakanangana nevadzidzi chichitara zvipfeko zvinosvika 15 zvinonzi hazvifanirwe kupfekwa munguva yekudzidza, zvinosanganisira zvinosiya dumbu pachena, zvinosunga mikaka kuvadzidzi vechidzimai uyevo kuvarume matarauzi akabvaruka bvaruka kana kuremberedza mabhurukwa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reBulawayo Polytechnic panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvemitemo muzinasu vaBoris Muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Zvinhu zvatikachamadza mukoma Jonga sekukasha munozakwaza kuita rudzi rweZimbabwe, nekuti kana tarisa zvikoro zvepamusoro zvinotaitira kuti vanhu vararwa muzvikoro zvepamusoro vanhu vabhazera, vanhu vaakuziva zvavanoda muupenyu hwavo, vaakuziva zvavakananga nezvaari kufambira. Nokudaro itanho rinotikatyamadza kuti chikomo chinowanepi simba rekuudzira vanhu vakuru kudaro mapfekero avangaite nezvavangashongedza vachifamba vari pakambasi kana kuti vari pachikoro. Zvinhu zvinotikatyamadza zvikuru.
Sesangano reZINASU, matanho apa amuri kutorawo pamusoro pechiitiko ichi kana muri kuti makatyamadzwawo?
Sekutanga pari zvino mumwedzi wapfuura uyu takabva kubvina SRC election ipapo takarova 100%, zvichireva kuti leadership iripo izvozvi SRC vanhu veZINASU madeployees edu kana kuti indiedu. Nokudaro tichatanga kushandisa danho iriro kuti SRC igare pasi neadministration voonesana kuti chii chaita kuti danho iri ritorwe, uye voonesana pakuchiti nevadzidzi kuti danho iri riri kutsigirwa nevadzidzi here kana kuti vadzidzi vari kuti ribhiswe, nekuti madecisions kana kuti zvese zvinoitwa pachikoro tunofanira kunge zvira nezvinodiwa nevadzidzi kana kuti mastudents nekuti mastudents ndiwo mamajor stakeholders paistitution iyi pasina vadzidzi hapana chikoro nekudaro kudzoro dzevadzidzi nezvito zvevadzidzi zvinofanira kutenderwa saka danho rekutanga nderekuti SRC igare pasi neadministration voonesana kuti vadzidzi vari kuzopei
mutemo uyu uri kubata vadzidzi vechisikana chete here kana kuti nevadzidzi vechikomana
iri kubata nevadzidzi vechikomana nekuti vari kuramba maripped jeans kana kuti majeans ariko mazuva ano aya vakaita kakubharukira akabharukirira ari masaira akati bharukei bharukei anonzi maripped jeans
asi tichitarisa zvinofanira kunge zvichipfekwa nemudzidzi munharaunda yechikoro hazvisi here zvinhu zvinofanira kunge zvisingakanganisiwo vamwe vadzidzi maitiro avo kana mafungiro avo
zvinonzi zvinokanganisa mafungiro ndioni kuti zvinhu zvipi nekuti tichitarisa kuchinja kwekuita mwaka nenguva nguva yekuti akurarama vanhu vanofanira kutojaira kuti ndizvo zvaakuitika kana vakati vanozviramba pakamba nekuti zvinovavhiringidza ndoona kuti vanhu ivavo vatori dangerous musociety nekuti vachibuka pakamba vachipinda mutauni mubulawayo imomo vatanga vachiona vanhu vakangotenda vakutanga vakangopfeka mapendero aya vakandidza pakamba so kana vachiti zvinovavhiringidza vacharama upani hwekuvhiringika chaivo nekuti vacharamba vachizviona kuyote pasiri pakamba ipapo nokudaro tinoti ngavazvidzairi vavadzidze kugarisana nevadzidzi vakapfeka mapendero avanoda nekuti ndoo mwaka vachakurarama ndonguva yatari ndoo nguvo dzaakutopfekwa
avo vange vari munyori anoona nezvemitemo musangano rezinasu vaboris muguti vari parunhare kugweru najonga kandemiri westudio 7 nyanzvi mune zveutano hwepfungwa Dr. Gadziro Gwekwerere vanoti kubatwa chibharo kwevanhukadzi nevana vadiki pamwe chete nokushungurudzwa kunoitwa madzimai zvinhu zvaigona kumiswa deno hurumende yaiisa pfungwa dzayo panyaya iyi Dr. Gwekwerere vanoti vanhu vari kunetseka pamusoro pemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye nekushaya mabasa izvo vanoti zvinokonzera kusagadzikana mudzimba vanotiwo vamwe vanhu vachiri kutevedzera nzira dzakare dzisisingaenderani nezviriko iko zvino vachiti hurumende inofanirwa kumisa zvose izvi
kuti titi vanhu vakawanda kudaro vechidzimai vanombunyikidzwa nokubatwa chibharo pazuva rimwe chete zvinotyisa ende zvinongotaridza kuti munyika medu maberekera ingwe kureva kuti vanochengetedza mutemo vanokwanisa kunge vasisagoni kuuchengetedza kana kuti avo vanotyora mutemo vari kubudirira vasina kurangwa kwavanoita naizvozvo vongoona kuti chero vakambunyikidza vakadzi hakuna kurangwa kwavanoita
Dr. Gwekwerere chii chingaitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi
ndinoona sokuti hurumende yaifanira kuomesa zvirango zvinopiwa kana kuti zvitarafu zvinopiwa vanenge vapara mhosva dzakadai asi ivo chimwe chatinoona chinonetsa ndechekuti vamwe vanhu vanombunyikidza vana ava kana kuti madzimai vanenge vari vehama saka kuzobuda kwacho kunonetsa dzimwe nguva hazvitobudi kwozotivo vamwe tinoona makereke mamwe anotombunyikidza madzimai achibata chibharo nevana vadiki vachiita vana asi dzimwe nguva vanochengetedzwa nokuti vakuru venyika kana kuti vanoita zvematongerwo enyika vanenge vachionekwa vachiwadzana nekereke dzinenge dzichiita izvozvo toonawo kuti vamwe madzimai atakasiona akabatwa zvibharo inyaya dzamatongerwo enyika kwozouyawo vamwe vatinozivawo vanenge vari vakadzi vanobatwa zvibharo vari mukutsvaga kurarama kutsvaga kunotengesa kutsvaga kunoshava shava nokuti tinotonzwa dzimwe stori dzinobuda uko kumuganhu wenyika kunana Bite Bridge nana Mozambique nokunana Plumtree kuti madzimai anenge asina mari kana mapasipoti kana mavhiza anoyambutswa nanagumaguma mukuyambutswa imomo munozoita kubatana kwamapatsi nokubhinywa kwamadzimai saka zvinongoshungurudza kwozotivo mashurugu iwaya navavo kungochera chera migodhi avo vazhinji vacho vari kungombunyikidza madzimai ende zvinongoenda zvakadaro. Tinonzwawo kuti nevekune dzimwe nyika sekumachina mumaruzevha umu vanongobatawo vakadzi havasungwi. Saka mutemo ndowatinochemera kuti ugadziridzwe uye unhu hwedu savanhu ngahungogadziridzika kana magariro edu kuti vanhu vaingoremekedzana. Kuda kuti vanhu vari kutora zvinodhaka here zvinozoita kuti vangozobata madzimai kungofungawo kwangu, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa, Dr. Gadziro Gwekwekwerere, vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nepenyuro yeZBC inoti mbavha yakanga yakapakata zvombo nezuro yakapinda mubhanga reZB kuVictoria Falls ikaba mari inoita zvuruzana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US $1,000. MuZimLive.com, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa vanoratidza kusafara kwavo nevamiriri vebato ravo muparamende vanoda kutambira mari iri kupiwa nhengo dzeparamende nehurumende, vachiti vatungamiri vasina gwara havana zvinangwa zvine musoro. MuChronicle, sangano rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council, ZIMSEC, rinoti zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 gore rino zvinoratidza kuti vasikana vakakunda vakomana mubvunzo idzi. Yave nguva yenyu vateereri yozokutaurira Mega zvamunofunga.
Inini nhau yangu iri pakutaura pakuti tiri kunzwa kuti vana vari kuripwa Zimbabwe kwaende vamwe vana vari kumitiswa vari vana vadiki zvikuru sei, sezvo zvine zviri zvinhu zvinokachamadza mitemo munyika medu hamuchina, ndochinhu chekutanga. Uyezve vanhu vanoita izvozvo ndo vanhu vanenge vachinzi ndevemutemo wacho. Saka muchiona kuti nyaya idzodzedzo hadzisi kupera nekuti vari kunzi vemutemo wacho ndo vanozviita zvinhu izvozvo vazhinji vacho. Uyezve tozotarisa kuhurumende, kune vakuru vakuru vanoita huniwo zvakare. Saka zvinoreva kuti nyaya yekuramba ichirepwa kwevana icharamba ichienda mberi. Uyezve tozotarisa mamiriro eikonomi yenyika yedu yaakutuma vana kusundaidza vana kuti vaende mukati medzimwe nzvimbo dzinenge dzisina kukodzerana naivo savana pachezvavo, nekuti mwana anekodzero yekuti anokwanisa kunge achiwanawo zvinhu zvakakodzerana naiye, mbatya, bhutsu, chichi. Chimwewo futi chinokonzeresa izvozvo nyaya yekushaya mabasa, vanhu havasi kushanda. Saka mwana anenge akupedzisira akuona kunge zvinhu zviri raiti kuti akwanise kunge achirara nevanhu vechikuru ava vachimupa mari.
Ini ndinonzi Murimi. So pane nhau inonditambudza kana kuti dzinonditambudza mupfungwa pamusoro pezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Pane nhau yokuti kune madzishe anoti iwo anotsigira musangano unotonga, kuna mapasta, kuna mapostori vanotsigira musangano unotonga. Saka kana zvakadaro, sevasingaudzi musangano unotonga kuti usaponda vanhu, madzishe anofara here munyika mavama, munyika dzavanoti nyika dzavo dzavakasiyirwa namadziteguru dzichiteurwa ropa, havagoni kutsiura here hurumende kuti vasaite izvozvo? Samadzishe ndo vanotova nesimba nenzvimbo idzodzo, sei vachinyarara? Kusei mapasta nemapostori asingagoni kutsiura hurumende pamabasa ainoita okuponda vanhu, kunyangarisa vanhu? Chinamato chipi chavanotevedzera chavanotaura? Kana pakadaro, kana pakadaro hapana chinamato.
Ini ndikutaura hangu ndiri pano paMozambiki. Ndini Innocent Kapora. Ndoda kutaurawo nyaya iyo yevana iyo vari kungobatwa zvibharo iyoyo. Nyaya iyi yaakuenderanawo futi nekuoma kwakaita zvinhu munyika. Kuoma chaiko kwaita zvinhu munyika nhoko vakukonzeresa kuti vana vangota vangobatwa zvibharo pese pese, vanenge vakudawo mari. Dai nyika yedu yanga ikanaka ka, Aiwa, mbaiona zvaitika izvozvo. Zvinhu zvakuitika nyei pakusana kukushaika kwemari futi kuoma kwaita zvino munyika. Saka zvinonetsa manje vamwe vanenge vasina mari mudzimba mumasikana vakadzi vanenge vasina mari. Saka vakazopiwa mari dzavanopiwa dzedzi dzinozovakonzesa kuti vaite sei vakwanise kubatwa chibharo vopiwa mari. Saka izvozvo zvinotinetsei. Hazvina kunzanzi ingati hurumende yedu yaiongorore zvinhu zvakaita saizvozvo. Aiwa, hurumende yedu chaiyo iri kukonzesa kuti zvidaro izvo zviome munyika kudaro so kusvikira pakuzosvika vanoti vangobatwa zvibharo nguva nenguva. Aiwa, nyaya yehurumende yedu iyoyo, ana hurumende yedu yakanganisa yatadza kutonga iyoyo, ngaibude hurumende yedu iyoyo, ngaibve pachigaro hurumende yedu iyoyo. Kupindo umwewo.
Hei, tinorwadziwa nezviri kuitwa navachiwenga kuzimbabwe kana kuti ndo mitemo yemuzimbabwe. Vanhu wee, zvinorwadza kuti munhu akakuberekera vana 3 vakanaka vaunoda vaunototaura kuvanhu kutotara ndine vana vangu ndine vana vangu, ndo munhu unoshungurudza kusvika pakudamburwa rooko, ndo unoshungurudza kusvika pakuti aone vana vake. Imagine vana vachati kudiwa mangwana. Kana muri vachiwenga mune ruoko panyaya yaitika kumukadzi wenyu neiri mubayiwa, kana muripo vamunangagwa muchinzwawo zvetinotaura, demuri vanhu vanorwadziwawo neura wekubereka shuwama yakasafara kudero, demasiya mwana wavanhu, murege kumushungurudza svika pakadero. Iyo nyaya yacho inotongwa munhu akagara pauchi akapara mhosva yakadini. Zvinorwadza, zvinorwadza. Mwari da apindirawo marwadziwawo rwezuvawo nemwoyo wekubereka kuti ashuwa kuti takamboberekawo kana kuti tichaberekawo. Demwari arwadziwa nezvamuri kuita, demwari apindira panyaya yamberi mubayiwa. Masangano akazvimirire atingamashoori, anotoziva kutoti apa tiri kurwa neshumba, kurwa nekurwira mberi mubayiwa, tetakurwa navamunangagwa, katetakurwa nachiwenga, katetakurwa kudana namugwadi vache vava vanopenga vaiva.
Ndataurawo pamusoro panhaya yeZANUPEFA. Kuna vamwe avo vanozviita vanozvautaurawo hapana chinozivikanwa kutaura, vanhu vekuti akapotsa kutaura basa rapera. Saka ndezvavanondorwira izvozvo, nyange kutaura vakanzwa kuti ukapondwa vanhu vetripozii vanongoti hakuna chakaitika, vana kudaiwo vanhu vetripozii hapana chaitika. Saka vanezano kuti unyatsonzwisisa kuti pfungwa dzavo pfungwa dzevanhu vanoshanda here kana pfungwa dzaita sevanonyatsoshaitira vanhu vanorarama mune imwe nyika here kana kuti mune imwe nyika, but vanhu vamumwe chete venyika imwe chete. But unoona umwe munhu achitaura kuti dai achingotaura zvinhu zvisiri izvo zvinopoza zvinhu zvinenge zvichiitika munyika. Noti kana ariwo mashandiro avanoita ekuti kana kwapondwa munhu webato rakati vanoti hazvinoitika, nenyaya yebadzi yekuti havadi kunzi vakataura chokwadi vanobudiswa basa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kushaikwa kwemvura munharaunda yeHorn of Africa kunonzi kuri kukonzera kuti nzara inyanyise mudunhu iri kubatanidza nemukinya. Zvinonzi vana vanosvika miriyoni mudunhu iri vari kurwara nekushaya zvekudya mumuviri wavo. Zvinonzi nharaunda iyi haisati yawana mvura yakakwana kwemakore mashanu. Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vanoti hondo pakati peRussia neUkraine yava kukonzera kupinda kwezvombo nevarwi mudunhu reLake Chad, izvo vanoti zviri kusimbisa varwi vanopfurikidza mwero munzvimbo iyi. Mm-hmm. Sangano re United Nations rinoti kuchamembe kwe Africa zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 63% yevanobatwa neHIV vanhukadzi nevasikana vanobva mudzimba dzine urombo.
Wasvika nguva yange kamirirwa nevakawanda pasirose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasirose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasirose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumapipi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Vateereri, yasvika nguva yekuti titavise zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup kuQatar nezuro. Semazuva ese tine nyanzvi mumutambo wezvenhabvu. Brian Musekiwa. Brian, chii chawakaona nezuro?
Nezuro emagames acho akabuda, mama akabuda zvinoatitarisira kuti achabuda. Haana kubuda yakatifungira. For example, takatanga neAargentina nePoland. Argentina the way yakatamba zvinodadisa zvisingaite mvo yarova Poland by 2 goals. Poland yakashaya kana chance, but mutambi mukuru Messi ndaona kunge pamwe it was fatigue kana kuti maybe pamwe age ndo yakuita caught up. Haranya kunyanya kuita maranza akaya tinoziva zvanosiita zvicha. But then France, France that's potential winner, but yakarohwa neTunisia 1-0. Tunisia is also a good team. Best was around in Vaita. But I think we are going to have advantage with France and Gachinja. 9 my players. I'm going to go to Amba tournament, Messi. Like, try to allow my players. At some time, tournament could have been the fuel of the World Cup. So I have a couple of one in Tunisia. Tunisia, if you are going to go to Amba, so you come sort of play France. Both first half and second half. But if I'm a controversial goal, I have to go to Squadra. Na no mutambi weFrance vamwe vari kuti offside, vamwe vari kuti haizi offside. Saka ipapo I think marefree anofanira kuve clear on what constitutes offside or offside, because nyaya yemaoffside offside iyavhiringa vanhu vaone vazhinji, even paArgentina nyaya dzema penalty, what constitutes a penalty or not. Those were feeling a footing tamboy. Because not Australia, ne Denmark. Now, if you think about Denmark, it's a kunda Australia. Then, now we put Denmark, it's a mu yakato simba. But you go to Rumpuraka, Rakashata, you are 1-0 ne Australia. Saga, it means with the Japanese procedure, Denmark to the next round. Then, game where Rakashi Nets and Mexico ne Saudi Arabia. Mexico has got the share of South Arabia convincingly, but unfortunately, our now quarterfinals of Arova could see we have qualified to the round of 16 because Angangang between Mexico and Poland. So, because the Mexico has got one goal, so that's why it's Poland. He qualified Kupinda by being called go against.
Hai watinotenda Brian, semazuva ese tichadzoka kwauri zvekare nhasi kuti utitaurirewo maonero awaita mitambo ichatambiwa nhasi iyi. Ndinotenda Brian.
Thank you mukoma wati.
Ndopanoperera chirongwa chetu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.